Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 16, 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi pafacebook page yedu yevoa shona ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi zimbabwe republic police inoti yarambidza kuratidzira kwanhasi kwakarongwa nebato remdc inotungamirirwa navanelson chamisa asi bato iri rinoti kuratidzira kunoenderera mberi hurumende yeamerica neyebritain dziri kushora zvikuru nyaya yokupambwa nekuitwa kashura mberi kwenhengo dzemdc ndichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc nezuro manheru mapurisa akazivisa kuti varambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa nebato remdc rinotungamirirwa navanelson chamisa masvondo maviri apfuura mdc yakaronga kuratidzira muguta reharare rikazivisa mapurisa kuti vatsigiri varo vacharatidzira nhasi 16 nyamavhuvhu bepanhau reherald rinoti mutauriri wemapurisa assistant commissioner paul nyati vati kuratidzira uku hakubvumidzwe uye anenge asina kuteerera izvi achasungwa munyori wemdc vacharlton wende vaudza studio 7 kuti hapana chinokonesa kuratidzira kwanhasi vachiti vanhu vauye kuzoratidzira sekuronga kwakagara kwaitwa nebato ravo
ndozvimwe zvacho zvatinokurudzira vanhu kuti vauye kuzoratidzira mapurisa haana kodzero yekuti arambidze marights ari muconstitution and ndozvimwe zvatinokuti tiwe kuti vanhu vauye kuzoratidzira saka isu vari zvia consent tataikurudzirwa nemutemo ndechekuti mdc izivise mapurisa kuti nemusi wakati nenguva dzakadai mdc ichange ichipana vanhu kuti vauye kuzoratidzira izvi takazviita mazuva magumi mana apfuura so takatevedzera mutemo zvaunotaura mutemo uno tinofanira kungozivisa mapurisa saka mapurisa akaziviswa akatotinyorera tsamba achitenda kuti vanzwa ziviso rwedinotakavapa saka isu semdc ndanga ndiri kuanhasi ndikabvako kuma8 ndikabvako pasina munhu atinyorera tsamba tiri kungonzwawo zvamaa kutaura izvozvizvi but isu semdc tiri kuti vanhu vezimbabwe vese ngavagure neuwandu hwavo vazoratidzira kuita kwavo neurongwa hwava munangagwa izvi ikodzero dzedu dzari muconstitution hakuna munhu ane mvumo yekuti atore kodzero dzedu dziri muconstitution so tiri kukurudzira vanhu vese kuti vauye vazoratidza nemunyara
bato renyu roita sei munoonei
izvi zvinongoratidza kuti matiri ari kusangano wezi anopiwa kuzekuti vanoziva kuti musangano wedu wemdc paunosheedza vanhu vauye kuzoratidza kana vanhu vanovanga tinoratidza murunyararo so vanoziva kuti vanoshedzerwa demonstration emdc vanhu vanouya vari murunyararo vachiratidza kodzero yavo so ndo zvavari kutya zuva ranhasi vatiri kushedzera sadzo saka isu seatinamiro emdc tiri kuti isu tateedzera zvinodiwa neconstitution yiko zvinodiwa nemitemo yenyika saka tinokurudzira kuti vanhu vauye mamurunyararo vauye kuzoratidzira vauye neuwandu hwavo
avo vange vari munyori wemdc vacharlton wende vari muharare nestudio 7 zvichakadaro mutungamiriri wemdc vanelson chamisa vachangobudisa mashoko kuvatori venhau anoti kuratidzira kwanhasi kunoenderera mberi vachamisa vati zuva ranhasi rinokosha mukurwira kwevanhu kodzero dzavo pasina mhirizhonga vachitizve hurumende iri pamutemo ndiyo yega inokwanisa kugadzirisa zvichemo zvevanhu Sangano revarairidzi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti sesangano harisi kukurudzira nhengo dzaro kupinda mukuratidzira kwakarongwa nebato reMDC nhasi, asi kuti nhengo dzaro ndidzo dziri kunetsa nekuda kupinda mukuratidzira uku. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vanoti nhengo dzavo dziri kuti sezvo kuratidzira uku kuri kubata zvimwe zvezvichemo zvevarairidzi zvakaita semihoro, vaona zvakakodzera kuti vapindewo mukuratidzira uku.
Izvi seboka reATUS hatisi kukurudzira vanhu kuti vaparticipate, asi mamembers vedu ndo anga achiti vamwe acho vanoda kuparticipata. Saka isu tiri kuti hatingavarambidze, vane kodzero yekuratidzira. Sezvo imwe nyaya iripo panyaya yekuratidzira kuripo iri yemasarari mashoma anotandirwa nevanhu. Saka tiri kuti vose vamembers vedu vanoda kuparticipata vakasununguka havo, isu seboka hatisi kuzovapanisa kuti vaparticipaterei nenyaya yekuti vanotenderwa nebumbiro remudu remutemo. Saka tichivakurudzira zvakare kuti kana vaparticipata vasazopinde munyaya dzemhirizhonga, vateedzere mitemo yenyika.
Asi hamuzoonekwa here sekunge muri kukuchidzirawo panyaya yekuti munyika munge muine kuratidzira?
Isu hatina kukuchidzira kwatiri kuita. Chiri kutokuchidzira vanhu kuti varatidzire inhamo yavanosangana nayo, inhamo yekuti masalari avo mashoma, inhamo yekuti havana chekudya, havasikwanisa kurapwa muzvipatara. Ndo chiri kukuchidzira. Isu tiri kungotaurawo seboka kuti hurumende ngaitarise zvichemo zvedu. Seboka tichaenderera mberi nekuratidzira musi wa19 August patichange takukurudzira maticha ese kuti anga achiuya. Asi apa tati vose havo vanoda vakasununguka kupindawo munyaya yekuratidzira.
Mataura nenyaya yekuratidzira musi wa19, zvii zvamune muchinyunyuta nazvo?
Musi wa19 tiri kuiti payday funeral, patiri kuchema nenyaya yemuhoro wedu wakayeredzwa yakatirika zvikuru kusvika pa$30 per month, zvaita kuti tirarame tiri muhutapo. Saka tichanoungana pamahofisi avo tiine koshini yekuchema salari yedu, togosvera tichichema tiri ipapo tichizivisa vamutende kuti hatisi kufara. Takanzwa vachitaurira vanhu vepasi rose vachiti masivil servants anofara. Saka tiri kuti aiwa regai muone kuti hatisi kutofara takatsitsimwa. Zvino tiri kuti tiri kuenda kunochema pamahofisi pavo, yatiri kuti payday funeral iyoyo tee takabata kofini redu tichiratidza kuchema kuti vamutuli hatina mufaro watinawo. Tichitarisirawo kuti mwangazinyeveni dzemwoyo vakatinzwira tisi kuti pane budget surplus yavanogara vachitiva nayo, vangatigurirewo chidimu vatipowo tiwanise kurarama nemurungu.
Iyo nyaya yemihoro yasvika papi mukutaurirana kwaakuchiitwawo newashandi wehurumende nehurumende?
Kutaurirana kwakagumisa kare hurumende payakati yakatiripa vanhu kusheni yozoona kuti ingape conditions of living adjustment mwedzuna. Asi hapana nhaurirano dzakazoitika kubva ipapo hurumende yakanza yangozvinyararira. Saka muchitarisa nature yemanegotiations anoitwa pakati pemacivil servants negovernment, wekasaidhi rinenge rakatomirira kuti hurumende yacho ndo ichazovabedza. Iye haina kuvabedza kwairi kuita, ende iri kuratidza kunge yatokanganwa nyaya yacho. Ndezvimwe zviri kuita kuti timbonoratidzira kuti tivayeuchize kuti aiwa vadzidzisi nevamwe vamacivil servants vari kurarama munhamo yakakura.
Avo vanga vari mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yeAmerica neyeBritain kuburikidza nemizinda yayo muZimbabwe iri kushora zvikuru nyaya yokupambwa nekuitwa kwakashura mberi kwenhengo dzeMDC pamberi pokuratidzira kuri kutarisirwa kuitwa nhasi nebato iri. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Amnesty International neHuman Rights Watch ari kushorawo kupambwa kwevanhu uku. America yati munyika ine utongo hwejekerere zvakadai hazvitarisirwe. Britain yakurudzira vari kuita izvi kuti vasungwe. Mashoko aya atsinirwawo neAmnesty International mumashoko kuvatori venhau, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati mapurisa ari kuongorora nyaya dzevanhu vari kuti vakapambwa ava. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Zvekupambwa nekusungwa nekurohwa kuitwa kashira mberi kwevanhu hazvina kunaka zvachose. Zviri kutaridza rimwe divi renyika yeZimbabwe risina kunaka, rakaipisisa nemhaka yekuti chekutanga vanhu vari kuzviita izvi vari kuzviita muzita rehurumende vachida kudzivisa vanhu kuti vasataridzire zviri pamutemo murunyararo ndochekutanga. Chepiri ndechekuti mapurisa haasi kutora matanho akasike kutanga vanhu vachipambwa mudzimba dzavo variri vachirohwa kuitwa kasira mberi vachikwadzwa zvakaomarara vaobet masaraure vekuvadzidzisi iko zvino vatatenda mumbeyarara vakaitwa kasira mberi vachipomerwa mhosva yekuronga kutaridzira zviri pamutemo kureva kuti vanhu ava vari kuzviita muzita rehurumende asi hapana kana mumwe chete ati asungwa. Zvinosvibisa zvachose chimiro chehurumende yeZimbabwe, chimiro chemapurisa, uyezve zvinopa mucherechedzo wekuti hurumende yeZimbabwe haina kuzvipira kuchengetedza kodzero dziri mubumbiro remutemo renyika ra2013.
Asi kanezuro munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vakazivisa ivo kuti hurumende kuburikidza nemapurisa ichaferefeta nyaya dzevanhu vari kunzi vari kupambwa idzi vamavhinga, tingati here hapana chavari kuita?
Zvishoma zviri kuitwa. Vanik mangwana havafaniri kutaura kuti hurumende ichaferefeta tichiziva kuti vanhu vari kurohwa. Tikatora mienzaniso wekupambwa kwakaitwa vaobet masaraure nguva yapfuura, vakapambwa vakarohwa zvakaomarara nevanhu vane pfuti. Tinoziva isu kuti muZimbabwe hakuna vanhu vane pfuti wo zvavo vasiri vanhu vemutemo. Vapedza kurohwa vamasaraure vakanokandwa mumaoko emapurisa, kureva kuti vanhu vari kuzviita izvi vari nerimwero uyezve vari kushanda nemapurisa. Saka vanik mangwana ngavarege kuhwanda nemunwe vachitaura mashoko asiriwo, nekuti hurumende inoziva vanhu vari kuzviita. Nemhaka yei vamwe vachona vachizokandwa mumaoko emapurisa kana kuri kunzi ava ari kuzviita matororo asinei nehurumende? Saka tinoda kuchitaure pachena kuti hurumende iri kuvadza chokwadi. Vanhu vari kuita izvi vane rimwero nehurumende nemhaka yekuti hapana ari kusungwa, uyezve vanenge vaine pfuti vachiita izvi vachitaura kuti muri kudei nemhaka yei muri kuda kupandukira hurumende. Ndakataura navamubeyarara nezuro vakatitaurira kuti ndozvavairohwa vachiita, vachibvunzwa kuti kusei uri kuda kupandukira muhurumende, kureva kuti vanhu vari kuzviita vanhu vari kushanda muzita rehurumende.
Asika iyo hurumende iri kutioka pamwe zviri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vaimbova mutungamiri wenyika vaMugabe vavari kuti veG40 varoda kusvibisa zita rehurumende.
Hatingazivi hedu, asi ndinoona sekuti manyepo, nekuti kana kuri kunzi vanhu vari kuzvikonzera havana rimwero nehurumende, havazivikanwi. Mapurisa eZimbabwe anozivikanwa nekugona basa kana vachiita basa. Iko zvino vakapeta maoko nemhaka yekuti vanhu vari kuita izvi vanozivikanwa. Kana kuri kunzi vanhu vanotsigira vaMugabe nemhaka yei vari kurova vanhu vachiti musapandukire hurumende, hurumende iripo iko zvino iri kutonga ndeyevamunangagwa. Kana vanhu ivava vachinzi imhondi dzisina adzituma, mapurisa ngaaite basa sebasa, abate vanhu tizive kuti ngananangana. Nekuti iko zvino tinoziva kuti kune vamwe varwi vekodzero vari kutaura kuti tiri kuteverwa nemota dzisina madhamba dzinenge dzichiurikwa kuti mota iri kuvatevera vastarlet vari kuteverwawo. Kune mhaka yei mapurisa asiri kufefeta kana kuri kunzi havazive vanhu vari kuita izvi?
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vange vachitaura vari parunhare naBlessing Zulu weStudio 7 vari kuJohannesburg kuSouth Africa. Upenyu hunonzi hwave kuzoshanduka kumhuri dzinodarika zviuru zvina zverudzi rwevashona Rugere Mukinya, zvichitevera danho rakatorwa nehurumende yenyika iyi rekutanga kupa magwaro ekuzvarwa kuvana vemhuri idzi. Mhuri idzi dzanga dzave nemakore anodarika makumi mashanu dzichizivikanwa sevanhu vasina nyika yavanoti yavo. Rudzi rwevashona urwu rwakapinda muKenya mugore ra1962 ruchitungamirirwa navaJohan Masowe, avo vaifamba vachiparidza shoko nechechi yavo yepostori yeJohan Masowe. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukure nemumwe wevatungamiriri vemhuri yevashona Igere Mukinya, vaOliver Muregerera.
Gurupo rekutanga rakapuwa mabest certificate musono vanokwana kuita 600. Vamwe vakatonyoreswa iyo svondo rakapera, the rest vakatonyoreswa kusvondo rakapera iyo.
Muri kutaura zvemabest certificates zvichiita kunga zviri kunangana nevana. Vari kupawo here nevanhu vakuru mabetha?
Vari kupa nevanhu vari vanhu vakuru nekuti iye zvinezvi generation yese iripo iye zvinezvi ruzhinji rwacho rwakabarirwa muno. Vazhinji vari vauyi vakauya vakapera kufa.
Matambudziko api amanga muchisangana nawo nekushayiwa magwaro ikoko?
Matambudziko atakanga tichisangana nawo ndeyekusungwa, nekuti zvakavamba utongi hwapuresidendi Moi pakava nedambudziko dzvuku, nekuti pakabva pangotanga nekunzi maforina ese ngaadzokere kwawo. Munhu ainzi forina wacho munhu akabarirwa muno kuZimbabwe haakuzivi kuti asumuka aende kuZimbabwe, haazivi kuti anotangira papi. Baba wacho akafa, mai vakafa. Vazhinji vevanhu vatinawo kuno vanhu vane vabereki vakafa vasingatombozivika nokuti kumusha kwavo ndekupi. Kuti munhu usenze kuti uwane chitupa chinoita kuti uwane basa pese pese, kana kuti utore license yekuti uite business, kana kuregister zvako zvakaita malines emafoni ariko mazuva ano aya, zvakava zvinhu zvakaoma. Saka takava neupenyu hwakaoma kwazvo.
Saka manga muchirarama sei musingakwanisi kushanda vamuregerera?
Takakwanisa kurarama izvozvo zvokungomanikidzira ujarijari, uchingoti kana dai ukabuda kuenda kunotengesa unongosungwa. Wasungwawo mumwewo asara ari pamba anosarawo achingoedzawo kuseenza, chaawanawo achienda kunotengesa. Basa rakataa takanyanya kusimbirira, madzimai anga akasimbirira kubasa rekuruka machira, kusona machira ekuisa mafurauzi. Ava madzibaba vakasimbirira kubasa rekuveza carpentry. Ndomararamiro ataa achingoita zvokumanikidzira izvozvo tichingosungwa.
Saka vana vangu vachikwanisa here kuenda kuchikoro vasina mabirth certificates?
Vana havana kukwanisa kuenda kuchikoro. Kuamba kwekusungwa kwedu kwakaita madropouts akawanda. Vazhinji vakatadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo nekudawo kuti mabirth certificate mbereki haana, iye haana. Hapana munhu ane tsamba rese rese rinoindiketa kuti ndewenyika ipi.
Zvii zvamungatarisirawo kuti zvingazoshandurwa nekutanga kuwaniswa magwaro kwamaita uku?
Chinhu chakutiratidzira kuti upenyu hungatomboita nani iye zvino pakutanga kupuwa magwaro ndekokuti hurumende iye zvino yatsigirana nesu chaizvo panyaya yekudzidza kwevana vedu. Kana dzimwe dzenguva pari kutobviswawo mabhasarizi anonzi mabhasarizi ekubatsiridza vana vedu kuti vadzidze. Saka nazvo akutiratidzira kuti iye zvino izvi as a Shona community takuda kuona kahope kekuti zvikaramba zvichifamba kudaro zvingaende kuti zvinobatsiridza kune vaya vakanga vaita madropouts muzvikoro.
Avo vange vari mumwe wevatungamiriri vemhuri yevashona igere muKenya, vaOliver Muregerera, vari parunhare kuKenya naJonga Kandemiri weStudio 7. Regai timbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuHerald, mapurisa anoti arambidza kuratidzira kwanhasi kwange kwakarongwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. MuNewsday mune nyaya yokupambwa nekurohwa kuri kuramba kuchitwa munyika. MuDaily News mune nyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vawedzera vanovachengeta pamwe chete nemachengeterwo avanoitwa zvichitevera kusagadzikana kuri mubato reZANU-PF. Daily News rekare rinoti vagari veBulawayo varamba kupamidzirwa kwemari yemitero iri kudiwa neBulawayo City Council, iyo inoda kupamidzira mitero ne 1000%. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Zwai mose mose, muri Zimbabwe, kustudio 7 magadini. Ini maonero angu, pane zvirikuitika muZimbabwe. Ndirikuona Chamisa asina basa nevanhu. Nekuti akaratidzira panofa vanhu vakawanda. Saka zvinoreva kuti ndopandiri kuti haana basa nevanhu. Dai anga ane basa nevanhu haazaita maitiro iwayo.
Pamusoro iyi, pamusoro yevateereri veStudio 7, nafunda zvipawo nguva yekuti ndimbotaurawo pasezvese nemakateerera pamusoro yevese vateereri. Inini ndoitwawo Manson, ndiri muDurban. Ndichitaurawo pamusoro penhau yevanhu vanowana machanisi ekutaura rarama pasezvese. Ngatitaurewo zvinhu zvedu zvese zvine respect mukati, tikatarisa vamunangaro. Asi munhu wati wava even more time yekuti tingatarisiri wakundikana takundikana pachikaro hatisati tanatsokuzviona hongu zvinhu zviri kudhura zvinhu zvikudi but hatisati tane nemuono isi ngatimboedze kushandisewo kana munamato chaiwo kuti zvinhu zvedu zvimbozame kugadzikana because zvakanakei kumacha tichiratidzira zvedu zvakanaka izvisi izvozvo but zvinhu chikuru ndechekuti ngatizivei unatsira zvinhu ndimwari ndoga munhu angagoni kunavisa zvinhu ndoga munhu angagoni ti zvinhu zvipambe mugwara rakanaka ndatenda zvangu.
Kwazuwai, kwazuwai vateereri nevashamarari. Ini ndinoitwa Timothy. Ndoda kungotaura kwoga pamusoro papurezidendi anotaura mashoko orunyararo munyika. Handizivi kuti runyararo rwaanoreva ndirwou ndirwupi rwacho. Ike zvinezvi tatenda akatorwa usiku akakuvadzwa akarobwa hazvitaurwi nezvazvo zvinhu izvezvi. Kunongomirirwa kutaurwa nezvekuti sei vanhu vachida kumacha zvega. Saka runyararo rwacho rwunobva kupi? Tinofanira kudzidza runyararo kubva kuhurumende nesu tobva tita runyararo. Saka isu kana tisingadzidzi runyararo tinokonawo kusaita runyararo rwacho. Mozoblema vana, mozovakuvadza, muvarova, asi muri musingagoni kudzidzisa vana zvinhu zvakanaka.
Makadii kustudio 7. Ini ndinoitwa Johnson Mafire Kureva, ndiri mukadoma. Ndinotiwo ini kuvanhu veZANU-PF ngavaregerere timboratidzirawo mamiriro aita nyika. Ivavo voga ndo vari kuguta veZANU-PF vakuru vakuru. Isu tichifa nenzara, hamuna kana chekudya munyika, hamuna kana mabasa munyika. Asi unonzwa vanapowo mangwana vachiti zvinhu zviri stable, zvinhu zvakamira zvakanaka. Imo munyika musina kana chirimo, vana zvichiita matema danda. Vanhu havazere neropa mumaoko mavo, vane utsinyi husingatomboiti. Ngavasiye vachamisa vamboratidzira, tiite zvinhu kwazvo zvinhu zvinooneka pakurarama. Ndatenda hangu.
Makadiko vateereri Studio 7 nemavashamarari vacho, ndinoda kumbotaura pamusoro pemasoja. Masoja, svinurai, kunyanya imi muri under 40 ngezi. Chauinacho chaichaicho hauna, hapana. Kana huku pamukuva pako hauna. Padurungoshandiswa, ndingoshandiswa, ndingonyepera kunzi pei muri kukwidzirwa but iri kutengei. Panopera mwedzi mune makuchema chema kuti hamusina mari yekuenda kumba chaikucha kwaunogara. Mwana wako tarira chikoro chaari kudzidza, tarira hembe dzaari kupfeka. Kana iwe vhiri rengoro zvaro chaaro, kumba hauna kana bhasikoro. Always ngoteerera zvinotaurwa nevanhu veZANU-PF. Wakazvarwa iriko ZANU-PF, ukapedza chikoro iriko. Chakatokufosa kuti uite musoja inhau yekuti hakuna mabasa. Pamwe pacho vamwe vacho tinotokutarisirai kuti dai mune mabasa masvinu nemadzidziro amaita ngongosorwa chishandiso. It's time for change. Chinjai unhu wenyu. Ndatenda. Richard Vabudzwa.
Makadiko vashamarari vechirongwa cheStudio 7 nevateereri vechirongwa chenhau dzemazviro kwazvo, nhau dzemandorokwati, nhau dzemandiriri. Ini ndinoda kuzivisavo nezvemashoko ekuhlidzirawo anotaugwa nanamatema dandavo nevavo vanozviti makurukota ezviri kuitika mukati menyika kana kuti vehome affairs yavo vekuZimbabwe. Ini ndinonzi Charles Muchana, ndiri kuLimpopo. Mashoko anava matema danda ekuda kuvhundusira vanhu kuti vasainda kunoratidzira ndeaya ekuti mangwana kana vanhu vakasainda neuwandu hwavo kwenzi vanhu vakaramba kuteerera kurudziro yekuratidzira yeMDC. Saka vanhu musambotya, nekuti donzvo riripo nderekuratidzira zviri pamutemo murunyararo kuti zvimabasa ose neutongi hwese huri kuitiwa. Hapana kana chiri kufadza vanhu veZimbabwe. Mhuri yose yeZimbabwe haisi kufarira utongi hwakadai, hwekuti munyika munosara musina kana chunhu, kupera nemhepo here yekufema. Vamunangagwa vakoniwa mani.
Makadini veStudio 7, tiri kuteererai tinotenda nezvose zvamunotipa kurora zuva nezuva. Asi yeizvi tatambura kuno kuZimbabwe, tatambura pamwe pa16 apa tichamboita zviri nantamacha kozi upenyu hauchagarike ba. Tatambura. Ndiriko the boss K Buju pamutare paZimta.
Apo pastudio 7 makadini. Ko ini ndiri kumbira kubvunzawo ava vanhu vezano ivo vanotaura mashoko akaipa wani kune vanhu veMDC. But vanhu MDC vakangotaura kuti hurumende iripo iyo vanakuwara nenzara inofanira kuti ibude. Vaikunzi vanzi vada kupindi kugura hurumende nechisimba. Ko ivo mashoko avo anotaura ava vanodi bhozi ivo ndovari kutotaura mashoko akashata kudarika mashoko anotaura navanhu veMDC. Saka ivo kuratidza kuti ndivo vacho vadzvinyiriri ende muZimbabwe hamuna chinombofa chanaka. ZANU-PF isina kubuda. ZANU-PF yese ngaibude. Saka enda vanhu vadongotora kuti Mugabe Mugabe ndakauraya nyika. Naiye Munangagwa paiurayiwa nyika naMugabe Munangagwa angatoripo. Toda anzi corruption. Mabata munhu wani mukadzi ino kumuvenga kwevanhu vezano.
Vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeAmerica yatemera zvirango pane vaimbo vemukuru wepasori muSudan ichiti pane umbowo hunoratidza kuti vachikora kodzero dzevanhu. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rati Vasala Abdallah Mohammed Salih Ghosh vakatocha vanhu mazuva vakange vari mukuru wevasori pasi pava Omar al-Bashir. Zvirango izvi zvinorambidza vaGosha nemhuri yavo kuti vapinde muAmerica. Vanhu vanopfuura 14 vafa mukurwisana kwaitwa nevarwi vanoda kuzvitonga muMyanmar. Varwi ava vakarwisa chikoro chemauto chiri kumaodzanyimba kweMyanmar uko kunogara varwi vemarudzi asingade kutongwa nehurumende yenyika. Makaterera kuStudio 7, anemi muchirongwa Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC. Ndi full time Paul Matavi re sezvo nguva yedu yapera. Rega timbotarisa zvanga zviri munhau. Zimbabwe Republic Postings inoti yarambidza kuratidzira kwanhasi kwarongwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, asi bato iri rinoti kuratidzira kuri kuenderera mberi. Hurumende yeAmerica neyeBritain dziri kushora zvikuru nyaya yekupambwa nekuitwa kwakafira mberi kwenhengo dzeMDC. Tasvika kumagumo echironga chedu. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosora zvakanaka.
Soku isika tisenda baku vi